I think kuratidzira kuri kuratidzira kuri MDC ku New York musi we Saturday. Ndifunga kuti kune zvako nenyaya ye diaspora votes. I think vanenge vachinja theme yavo because isitoziva kuti pa Saturday apa ndo panowanza kuvuya president vedu Comrade Indi Mnangagwa ku UN. Vagara vanongovuya vachiratidzira nguva dzese dzese panouya president. Chishoro chavo ndechekuti vanoda kuti paitwe regime change. Vanodawo kuti change of government. Ivovo vachamisa vambopinda muoffice. But handifungi kuti zvinoitwa nokuratidzira. Nyaya yediaspora vote yakataugwa ende ichirongotaugwa kuti government ma resources ainawo hayakwanise kuti at this point vaite diaspora vote. But government iri kutry by all means by 2023 hopefully diaspora vote inenge yakukwanisika kuita. Nokuti kune hazvisi zvokuti kwanze ndeve MDC chete. Tine maZimbabweans anogara all over kunze kwenyika yeZimbabwe, kuChina, kuEurope, kuSouth Africa, Botswana and nekuno kuno kuNorth America. Saka diaspora votes iprogram yeZimbabweans ese anogara kunze kwenyika anofanira kunge ane kodzero dzavo dzokuvhota. Haisi nyaya inonge ingangonzi inyaya yeMDC chete, kwete. Kana even vezano PF variko isu vezano PF totodawo kuti tivhotere kuno paitewewo access yekuti tivhote tiri kwatiri kuno nokuti zvinotidhurira kuti tifly kuenda kuZimbabwe nemafamilies edu nemhuri dzedu kuti tinovhota kuZimbabwe just kungono vhota todzoka nokuti vazhinji vanhu vanotogara kuno permanently asi vanenge vaida kuti vakwanise kuita sei kuti vavhotewo kudzidzeredzee kodzero dzavo saka ipapo tinongoti inini nesuwo diaspora vote vezano PF tinotoitsigirawo tinoidawo takangomirawo kuti government yedu yeZimbabwe inori kana vakomplete maZulu Mnangagwa ikwanisewo kutipa access kana vawana zvikwanisiro zvacho.
Imi seZanu PF muchange muriko here kuNew York kuti chiona kuti tiri kunzwa kuti vaMnangagwa vanenge vari padande mutande havasi kuuya?
Isu seZanu PF tagara kuNew York tete tiriko nokuti kuNew York tinenge tine program yatogara tichiita inoitwa pose panouya president whether president vauya kana kuti havana kuuya. Isu tinoshanda neDecember 12 movement nemamwe maAfro-American organizations anosupporta musangano weZanu PF saka tichange tiriko navo itori program yatinayo every year